ambassador da Mancabo. Eu não era membro e coisa que eu ia do
mabasa api anocherechedzwa nawo vaSimon Kayamoya?
Muri makabva kure nechinhu ichi tinomuziva achiri anazapo kuti kunhura kuga inoiyi nezita tikamuona achifamba nenegwara remusangano akauya pakuti pakabatanidza zapo muzano zvonge angaripo kuti ipapo akabata zvigaro zvakasiyana siyana. Ndinoronara kuti kune rimwe gore paakagobata chigaro chonge chaiye senior minister which is setting actually to become the next vice president of the ruling party nenyika yedu yezimbabwe asi ukazouya vamupokoto vakazotora havo chigaro ichocho saka munhu anga atove very very senior mumastructures edu ezanupf saka kurasikirwa navo chinhu chinosirisa zvikuru tinonza urombo hukuru chaizvo tichimuchema nemhuri yekwamoyo asi mhuri kamoyo ichifanwa kuziva kuti anga asiri mwana wavo woga anga mwana wezimbabwe.
Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vari pedyo naambasada Moyo, zvii zvamungataurawo paukama hwenyu naambasada Moyo?
Chinhu chandinorangarira very quickly and fast is that mukuru uyu anga ari mukuru wekugara achisekerera achinyemerera. He was always jovial. Kashoma panaga panogona kuti ndakagumuda akatsamwa angari munhu aida kuyaranisa zvikurusa angari munhu aida kugara murunyararo. He was a peace loving person. Aida avoid maconflicts as much as he could. Angasiri munhu would go out of his way kuti aid create conflict or enemies. Uyezve munhu futi aiterera and who would take instructions from anybody who is above him and aigona kuteerera munhu ari pasi pake. Saka munhu anga ane a very good trait as a human being, a leader, a political leader as well.
Pane urongwa here hwati hwaziviswa kusvika pari nhasi nemafambisirwo ari kuitwa rufu rwavo?
Pasati paita anything yatanzwa asi tinodaira kuti tichatanga kunzwa zvinhu zvakawanda although tichitoziva kuti iyi obvious case is a national hero. About 2 is about to have a minute discussion.